Maisha enyu mkoma blessing msangano we People's Rainbow Coalition sekuziva kwenyu msangano we mbatanizwa we mapatomana arikubva kwakasiyana siyana anoti Zunde Dare chimwe chibandiko cheTDP neNPP takataridza kubatana kwedu musi wa 20 October tikati tichazopedzisa kunyorerana kwedu zuva ratinenge tarangana saka takazoona kuti musi wa 11 musi wemugovera ndoo patichazotsikisa kunzwanana kwedu zviri pamutemo saka ndozvatiri kuenda kunoita tiri kubvumirana isu kuti ndiro gwara rakanaka rembatanidzwa wemapato kuti hapafanire kunge paine bato rinofanira kuratidza kunge riri ndiro riri kudya mamwe mapato richisara riri ndiro rine zita riri kupirikira kudarika mamwe ndochekutanga hapafanirwezve kunge paine mufananidzo kana kuti iya yamunoti simbo chimisikidzo cherimwe remabato iwayo chinofanira kunge chiripo chichimisikidzwa ngapatsvagwe simbo inenge yakazvimiririra yabvumiranwa chechitatu ngapabvumiranwe zvakare muono chimiro cheanezenge ari mumiririri kana kuti mutungamiriri webato iroro
asi izvi zvinoreva kuti hamuchataure here nevamwe vanopikisa kana muchinge mangonyorerana nemugovera
aiwa misuo yedu yakavhurwa zvakanyanya apa takatonyanyisa kuti titaridze vamwe kuti aiwa mufanire kunge muchimbunyikidza kunyanya vamunenge muchinyatsoziva kuti muono wenyu wakafanana muri kuda kuti muite zviri kutarisirwa noruzhinji rweZimbabwe